simu na aswa nikachwane abasaru kwa Supreme Court judge anenga a kwendo na president. President ana masipa kwa kwenda anyone kuti aite judge in Supreme Court. So kana wamo kwenda kudaru anova aenda pachikambi chechi tu choku confirm wane senate. Pati kutazo pinda msenate imo go for confirmation anenga atu etwa anunzi ma investigations kuhoni kwa kuti anu kodzira here kuwa are judge wa Supreme Court.
Tinona kuti iva Biden vakadoma judge Ketanji Brown Jackson vanova mudzimai wechitema kuti ave mumwe wemajudge ve Supreme Court. Munoona vachibudirira here muzvamataura izvi?
Tinoona se vanobudirira because ivo vajudge Jackson vari very competent pane the confirmation proceedings aitwa so far. Vari kutaura zvinoda kuva izvo zvinonzwika zvichitaurwa najudge and vari kupindirawo mubvunzo iri kubvunzwawo nema senators to the fullest. So ndingati semaonero angu ine process yacho yaitwa so far ndinoona senge vanobudirira vachipuwa chigaro icho kuva Supreme Court judge.
Tinoona zvakare kuti bato remadhemocrats rakatarisana nemaelections emamidterm elections. Munoona sekunge judge ava Brown Jackson vanokwanisa here kunge vazogadzwa pachaitwa masarudzo idzodzi kana kuti ndo zvimwe zvingadai zvakatariswa nava Biden here pavakadoma?
Ndinoona sekudaro because pa confirmation kuti izopera vachigara kuva Supreme Court hapana yatingati pachirungu set time frame. Process inogona kutora mamadzi akati ko, inogona kutora nguva pfupi pfupi. But tichitarisa nezvakamboitika musure pakanominatwa judge yekusupreme court anonzi Emily Coady Bryant vakangotora mazuva 27 chete kuti vakonfirma. Saka ndiona sekuti kuda vaBiden vachitarisanawo nemaelections vari kutarisanawo kuti kuda judge Ketanji Brown Jackson vangapindawo musupreme court pachinguva chipfupi pfupi ichochi.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Pakudoma kwemajaji apa chichatinyanya kuona chingatodzidzwa neZimbabwe inyaya yetransparency yatingati ujekerere wemainterviews emajaji. Toze hedu kuti Zimbabwe Judicial Service Commission yanga ichizviita izvozvo zvokudoma vanhu vachivaisawo kuti vauye vachitaurawo vachiiswa mubvunzo nevanhu vemuparamendi.